Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina gunyana 22 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We remain indebted to the Celtic region and African Union as well as other progressive members for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations.
Vasikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura.
Mumiririri wezengeza West Mudare reParamende vaJob Sikala vonyora tsamba mujeri vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munyika moita gakava rakakura panyaya yekuzvipira kwehurumende kurwisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura nhasi pamberi pegungano reUnited Nations vachikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Asi vakatemera zvirango izvi kusanganisira America neBritain vanoti zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavo vanotyora kodzero dzevanhu kwete munhuwo zvake. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pegungano iri sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vaMnangagwa vakurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress. We remain indebted to the Celtic region and African Union as well as other progressive members.
Zvirango zviri kukanganisa zvakanyanya budiriro munyika. Zimbabwe nyika inoda runyararo. Tinoda runyararo uye kuti tinoda kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zviga zvatinopiwa.
Mutungamiri wenyika audzawo gungano iri kuti akwanisa kuunza utongo wejekerere munyika. Asi vamwe vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vakaita sava David Shampondo vari muno muAmerica vanoti muZimbabwe maberekera ingwe.
Chinangwa chevana veZimbabwe chavari kuendera kuNew York kunonyunyuta chinangwa chekuiswa musungwa pamusoro penya dzematongerwo enyika kwa Job Sikala va Godfrey Sithole nevamwe gumina vatanhatu vekunyatsime uyezve chinangwa chekuti sarudzo muZimbabwe ngadzinge dziri pachena pasina kumbunyikidzwa uye pasina zvemhirizhonga kurohwa kumanikidzwa uye zvichabuda musarudzo ngazvive zvisina gakava.
Panyaya yedzidzo vaMnangagwa vati Zimbabwe yabudirira kuvandudza dzidzo uye vakati hurumende yavo ine zvirongwa zvekuti vanhu vadzidze pachena.
My government is equally providing quality, inclusive and accessible education through the rollout of a phased free primary school education system. The Transforming Education Summit during this high-level week is a timely and a welcome development.
Senyika Zimbabwe yaparura chirongwa chekuti vana vari kuprimary vaende kuchikoro pachena. Tiri kuita izvi muzvidimbu uye tinoda kupa vana dzidzo yemhando yepamusoro-soro.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati
Ana vanokudarika milioni vakasvika pakudropa out kuzvikoro kubva pakata nyaya yeCovid-19 vazhinji iri nyaya yeurombo. School fees ari kuchajwa nemari isingakwanise kuwanikwa nevanhu vazhinji. Education yemuZimbabwe ichinzi iri one of the most expensive in the world, tichitarisa report yakaitwa neWorld Remit musuno uno.
Apo vamunangagwa vanga vachitaura chimwe chizvarwa cheZimbabwe vazvaringeni Samuel Chasi vebato rePeople's Patriotic Party vange vachiratidzira vari panze pemuzinda weUnited Nations.
Tazvimisira kuti tikwanise kuita citizen arrest kana tichibvumidzwa toita zvatinokwanisa. Mutemo uri kuZimbabwe hautibvumidzi kuti tiratidzire. Vana vechikoro kuZimbabwe vakaratidzira vanosungwa, vashandi vehurumende vakaratidzira vanosungwa. Tikuona musuno uno vana veUZ vachisungwa vakavharirwa, vana Jobs Kala vakavharirwa, vana Mary Chiyenga ati vazodumburwa ruoko nenyaya yemabasa akadai. So
vachitaura nezvekuratidzira uku, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vatiwo
tine kuda kuratidzira kwavangaita ikodzero dzavo maringe nemurawo wenyika ino kana kwenyika yekwedu. Vanhu havarambidzwi kumhanyamhanya kana vachida kumhanyamhanya nokuratidza havo hazvinei nesu, hazvimise urongwa neprogramu dzapurezidhendi izvozvo, hazvina kana nebasa rese ikuhu.
Musangano uyu wakatanga nemusi wa19 Gunyana uye uchapetwa musi wa26 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Amai Ellen Sikala, mudzimai wemumiririri weZengeza West mudare reParamende, vaJob Sikala vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekutyaira motikari kudivi risiriro. Vasikala vari mujere kuchikurubhi vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiramba kuti zvine chekuita nekumbunyikidzwa kwevanopikisa. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Gweta ramai Sikala vapaida moyesa urombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati amai Sikala vauya kudare nemasamanisi nekudaro pange pasina chikonzero chekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Mukati medare vanzi ivo vadzoke musi wa19 October kuti nyaya yavo itange kuparurwa musi wa19 uyu. Sinzi vanga vauya ivo through a summons letter zvichireva izvo kuti pavakasungwa vakangopiwa notisi yekuti munhu yavo kuti musi wakati vachibva kumba. Panga pasina chikonzero chekuti tiite mabail proceedings. Saka vachadzoka ivo kudare musi wa19 pachatanga nyaya yavo.
Vati nyaya iri kupomerwa amai Sikala inyaya diki uye vanogona kubhadhariswa faindi kana vachinge vabatwa nemhosva.
Mutongo wenyaya iyi usually it's a fine. Inyaya usually dzinoperera kuroad kana kuti dzinoperera kupolice station munhu achinge angobhadhara fine. Hakuna kwako kuzvinjikwa dzinoenda, asi kana munhu achinge aramba semaitikira zviri kuita munhu maisikala vari kuti ai mhosva yamuri kundipomera handiizivi inouya kudaro kuti dare richiparura chokwadi chezvazvo. Kana vachinge ndokuti vabatwa nemhosva vanokwanisa kunzi vabhadhare fine kana kuti vanokwanisa kutongopiwa suspended sentence kunzi vaende kumba.
Vange vachichuchisa panyaya iyi ndi muzvare Polite Chikiwa namuzvare Polite Muzamani. Mutongi ange ari amai Evelyn Mashavira Kure. Vachuchusi vari kuti amai Sikala vakatyaira motikari kudivirisiri iro munaseke road. Amai Sikala avo vakasungwa vachienda kujeri rechikurubhi kunoona murume wavo vari kuramba mhosva iyi. Vari pakati pevamwe vanhu makumi masere nemumwe vakasungwa nemusi wechipiri apo pakatangwa chirongwa chemapurisa chekusunga motikari dzisina manumber plates nemamwe magwaro. Murume wavo vaSikala avo vari muusungwa kwemazuva anodarika zana kuchikurubhi vanyorawo tsamba kuruzhinji rweZimbabwe iyo yapiwa Studio 7 nemagweta avo. VaSikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura. Vatenda omuri yeZimbabwe nekuvarangarira vari muusungwa vati chido chavo kuti munyika muve nemufaro kumunhu wose zvisinei nekuti wabuda mumba mani. Mune monyaya kumatare nhasi, dare rarasa mutongo wemwedzi gumi nemina wainge wapiwa imwe nengo yebazi revechidiki muTCCC vamakomborero aruzivishe nedare ramagistrate pamhosva yavaipomerwai kukonzera mhirizhonga. Gore rapera dare ramagistrate muHarare rakabata vaharuzivishe nemhosva mbiri yekukonzera mhirizhonga pamwe neyekuramba kusungwa uye vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina panyaya mbiri idzi. Asi vaharuzivishe avo vaimirirwa navakosa muve veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakapikisa mutongo wedare iri nechirango charakapa izvo zvaraswa nedare repamusoro nhasi. Kwamutare, dare reHigh Court nhasi rarambidza Chipinge Rural District Council kudzinga vagari vekumaruwa ekwakondo kuwadi 16 uko kwairi kuda kuvaka Growth Point. Gweta revagari ava muzvare Pegita vagadza vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa nedare unoreva kuti hapana achakanganisa vanhu ava pakugara kwavo.
Chazvinongoreva ndechekuti hapasinei tingati arbitrary eviction isitwe kana kuti urbanization, because changa chirinyanya kunetsa kondo iurbanization yecommunal area yekuti council yanga yakuda kupega mastands mamwe acho achitopinda mudzimba dzevanhu, vamwe vachitonzi havachagadziri matoilets any developments, but papasina kumboita time yekuti vanhu vanogara pasi kuti zvinorevei kana uchiti hanichavaki toilet pamba pangu.
Mhuri dzinodarika mazana mashanu dzange dzatopiwa magwaro ekuti dzibve panzvimbo iyi, izvo zvakazoita kuti vakwire kudare vachipikisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Dzimwe nyanzvi mune zvematengero enyika dzinoti nguva yave shoma yekuti kuganhurwa kwemiganhu ine chekuita nesarudzo kana kuti delimitation zvinogutsa kubudirire sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Rimwe remasangano ari kushushikana ndere Veritas rinoongorora kufambiswa kwemabasa mudare paramende nekuongorora kutevedzerwa kwemitemo. Vachitaura neStudio 7, mutauriri weVeritas vaValentine Maponga vati miganhu yakapetsera kutarwa muna 2008 nekudaro pane basa guru.
Commission yezeki tinoona kunge yenenge yakupererwa nenguva pakuita basa rayo rekutarwa kwemuganhu. Zvavari kuita varikunge varikuratidza kuti vasara nenguva shoma kuti vakwanisa kupedza basa iri.
Vati pamitemo miganhu inofanirwa kunge yaganhurwa mukupera kwandira gore rinouya. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaIan Makone vatiwo vari kushushikana nechinono chiri kuitwa neZEC.
Nguva yashara yasara yaavery tight nekuti izvo zvinoita kuti titange kufunga kuti mumwe musi havasi kuda kuti delimitation iitwe pagore rekutera pamaelections ari kuuya.
Vachitaura neStudio 7 vaSolomon Bobosibun vanoshanda neElection Resource Center kana kuti ERC vatiwo pari zvino hazvisi pachena kuti kuganhurwa kwemiganhu kuchaitwa nenguva here.
Tingazive kuti Electoral Commission kana kuti boka rinoona nezvesarudzo rave papi panyaya dzedelimitation, asi chinobuda pachena ndechekuti tine nguva inosvika iyo ndofunga kutanga kwaJanuary 2023 kuti tinge tichigona kuzoshandisa maboundaries angagadzirwe pacho.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network ZESNY amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vari kukurudzira ZEC kuti iparure rechirongwa chekutarwa kwemiganhu nguva iripo.
Kuti preliminary report ravo kana mareport avachabudisa ayo zvakare anoenda kunoapprovewa anoenda kunoongororwawo nekutariswa dare reparliament izvo nemutungamiri wenyika. Izvo zvinova zvakakosha, saka tide kuti maprocedure mamwe akaita seiwayo azojambwa nokuti panenge pasina nguva, saka tikaramba tichivakurudzira kuti dai waro vakasvika kuparura chirongwa ichi.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission ZEC vaJasper Mangwana vati commission yavo iri mugwara.
Ndo zvatikutarisira kuita secommission kuti vaitise vatwanangita tapeza basa remekana
vama nguana vati
nyaya kuchira zunizona kukomikeni hiri ontreki pamdorope plani yedi ya tatina ya tofina takata maastekoja mashishi tukofu matisekita zendeni kwa sumeji technical wiki rukitika background ya kumepa mtuboe basiri ya na atakaita uweze kare magoma engagement za changa shita zirimati pama azomashu mashuma atakatarisa anasuka kumatisti ma local authorities takato engage local government taka engage yukune matamu kwa mashishi ya kutuma local authority anga shita uzeta mawazi magani kisha uweze rekata tuwe zeri
mutauririwe batulis NPF wa Christopher Mchangwa vati nguwa ichipo yekuti basa iriri kwenye mashu
saka pachi ine gorene na imuemwe zino rauza yekuti president wazo funga kuti election iwe mtu wakati saka jeti hiri ndera president dae mambo wasira ndewa wani pamtemo mnika mnum constitution ndiwa vega wanuta rodi jeti ni my elections musu wakati
kana zeki kakundikana kutala miganu inenguwa mutemo unoti sarudzo za 2023 zinoit kwa kuchisha ndisikwa miganu ya kasha ndisikwa pasarudzo za 2018 iyo ya inge ine mutauro wakanyanya sezovano piki savai itijait kwa shahida kupasa NPF mukana wakakura we kukunda ndaka mira studio 7 Mwarare ndini Rutendo Mawere.
Zimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvatanga kuenda neuwandu wazvo kunyika dzakapoteredza zvikuru kuBotswana kunotenga zvinhu zvekudya nekutengesa. Izvi zviri kukonzerwa nekudhura kwezvinhu munyika. Ongororo yakaitwa neWorld Bank yakaburitsa pachena kuti Zimbabwe ndiyo nyika inonyanya kudhura zvinhu zvekudya pasi rino. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Kazhinji kana mitengo yezvinhu ikaramba ichiita chamuramba murumunyika, vanhu vanoenda kunotenga kuBotswana, Mozambique, South Africa, uye mazuva ano vakavanda vari kuenda kuZambia uko kune upfumi hwagadzikana kupa zvakagadzwa vaikainde ichirema semutungamiri. Muzvare Margaret Mashaya Mombe vanogara muguta rePlumtree vaudza Studio 7 kuti vave kunotenga kunze sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichikwira.
Nenge tichidawo kuti titenge seti tichengete tichibatsirawo muri
Vanoti vanotenga zvinhu zvavo kupera kwemwedzi wega wega muguta reFrancistown iro riri chinhambwe chemakiromita asingadariki zana kubva muPlumtree. Mumwe anoona kuti zvakamurerukira kutenga muBotswana ndiamai Cecilia Muzane namo avo vanoti vanotenga zvinhu zvakafanana nemafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa, majarini uye mukaka wehupfu nezvimwewo kana pagore.
Kwa sununguka kupinda mBotswana nekubuda nekuda kwemutemo yakachinja
nekumbobviswa kwakaitwa mitero yekupinzwa zvinhu muZimbabwe nehurumende vati kutenga kunze kuri nani sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro yakaderera muBotswana.
Tinotibatsira nekuti dzinonguva zvinhu zvatinenge tatenga nemutengo wainge uchitaurwa paborda zvaitiremera mabhizinesi edu anga asingafambi mune zvakanaka.
Muna chivabvu gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakabvisa mitero pane zvimwe zvinhu zvinotengeswa kunze mushure mekunge vanogadzira zvinhu munyika varamba kudzikisa mitengo. Zvakanzi zvinokwanisa kupinzwa pasina mutero zvinosanganisira mafuta ekubikisa, upfu, mushongo wemazino, sipo yekugezesa, mupunga nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyadzi dzoupfumi dziri kuyambira kuti danho iri rinogona kupa kuti makambani emunyika avhare nekugumura vashandi. Studio 7 yaita ongoro yayo yaratidza kuti chigubhu chemarita maviri chemazuva Orange Crush chiri kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi mashanu muzvitoro zveBotswana, asi muZimbabwe chinwa ichi chiri kutengwa nemadhora matatu ekuAmerica. Chigubhu chemarita maviri chemafuta ekubikisa chiri kutengeswa nemadhora matatu nemasendi maviri ekuAmerica muzvitoro zvekuBotswana, asi munyika chiri kuita madora mana nemasendi masere kuAmerica. Nyanzvi munyadzo upfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi pachikoro cheGaborone University College of Law and Professional Studies vaThomas Mzavati vati Zimbabwe nyika inodhura zvinhu nokuda kwemabiriro eupfumi hwayo hwakaita manyama abire nerongo.
Nao hombe iripo pamaZimbabwenzi vachibva kumusha vachida kuzotenga muFrancistown vanotarisa kwaliti yegrocery riri kumusha kuZimbabwe negrocery riri kuno kuBotswana Francistown, so vanoona reBotswana riri bit quality than riri kuZimbabwe.
Vamuzavadzi vati kugarira mapanzwa kwavarimi vemuZimbabwe Uye wondo ya kurugusipa kwa Ukraine na Russia za kupakuti Zimbabwe kundikane kuwa na chikafu chaka kwana. Vandamu zina business wekubotswana vari kutarisira kuti zvizvarwa kwa zveZimbabwe zvichaenda kunyika isenzo kuSouth Africa kunoenda vakawanda kwave nedambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi ropa kuti vanhu vapedza mazuva akawanda vakamirira kubatsirwa paBay Bridge Border Post. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotengesa hembe muSouth Africa vanonzi vamira kutenga kubva kuChina nechinangwa chekuda kusimudzira zvinosonwa munyika mavo. Asi vanotengesa hembe muzvitoro ava vanoti havasi kuziva kuti vanosona hembe munyika iyi vachakwanisa here kugadzira dzinokwana. Hembe dzakawanda dzave kutengeswa muSouth Africa dzine mureza wenyika iyi. Nyika iyi yange ichitenga zvikamu 50 kubva muzana zvehembe kubva kunze kwenyika. Vamwe vakuru vehurumende yeAmerica vanoti danho rakatorwa nezuro nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin rekudaidza mamwe mauto zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 munongedzo wekuti mauto avo ari muUkraine ari kutatarika. Asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo kudaidzwa kwemauto akawanda nava Putin uku kwave kupa kuti vanetsana nevamwe vanhu vemunyika mavo vasiri kufara nehondo iyi. Vamwe varume vechidiki vanonzi vari kuedza kutiza muRussia kuti vasamanikidzwe kuenda kuhondo. Vamwe vakuru muhurumende muchati rekerera. Munyika maita gakava panyaya yekuti hurumende iri kuita zvakakwana here kurwisa nyaya dzeuori. Izvi zvinotevera kufushunurwa kweuori unonzi waida kuitwa mukutengeswa kwemacomputers nemalaptops nemakambani anoti Blainert Investment neMID and Computers. Zvinhu izvi zvaida kutengeswa nemari yakawandisa zvikamiswa nebazi rezvemari. Pakatorwa mhiko vamunangagwa mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabvu vaRobert Mugabe nemauto, mutungamiri wenyika vamunangagwa vakati donzo ravo guru raive rekurwisa uori. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti uye mutauriri webato rinopikisa reNCA vaMadok Chivasa. Totanga kunzwa kuna vaDzikiti.
Hurumende haisi kuita zvakakwana tikatarisa panyaya iyi yakapedzisira kutya yemupariamendi. Inoona kuti hurumende haisi kuita zvakakwana because pakanga pabuda nyaya iyi yekuti makambani ayapuwa tenda vachichanja mari yakawanda. Ndopa zvakatozoonekwa kuti makambani aya aanodzidzana nehurumende kubva kune kudhara vane zvakawanda vanopuwa mari kureserve bank inopuwa makambani aya vane matenda akawanda mamwe anoitwa kubhindura mamwe anoitwa kuti avanenge vachipuhwa nehurumende nemaparasaiti nemamwe maparasaiti zvakaita senatowani. Saka obviously kuti kwai nhasi vazobatwa kapamwe maybe zvinokwanisa kuitiwa mistake kauti vanhu ivava vazobatwa. So hatingati hurumende ndizvo zvakakwana zviri kutoratidza kuti pane uori hwakawanda ende panoda kutoongororwa kuti makambani isingani makambani aya matenda zvaaimbopuwa kudara vava vasingaiti here zvinhu zvakakwana kuti vanochaja zvinhu vachiita mari yakawanda kana kuti vaitombosupply here zvinhu zvacho. Havaisina confidence nayo yekuti titi hurumende inde imwe mani ngayo avanoshandisa mastructures avanoshandisa ekuipa matende vayo anenge achipa zvinhu pachena zvisina kurasiri mukadzi.
Toya kwamuri vaDzikiti, muri kuona sei zviri kutaurwa navachivasa tichitaura nyaya dziri kupomerwa mamwe makambani vachitivo hurumende haisi kuita zvakakwana?
Ndatenda hangu nenyaya iri mudare yatirikurukura naye mamheru muri weZimbabwe inba masura zvakanaka mumatuimana yenyika yamuri. Ini ndinoti hurumende yeZimbabwe inoguidwa neThe State Procurement Act. The State Procurement Act ndinoguida magovernment department pavanenge vachiita kutenga zvekunge vachishandisa muhurumende. State Procurement Act ine matenders akasiyana-siyana ari muzvikara zvakasiyana-siyana. Kune maformal tenders, kune maspecial formal tenders, kune macompetitive tenders. Matenders ega ega ane marequirements ezvaanoda inge zvichiitwa. Ndinoona pakuti matenda zvitenda zvisina ratenzeka pamabhizi iwaya muparliament aya vakanga itwa zviprocedure zvidhani. Asi patinozoona manje pane yazviuya nereserve ichibva kwakuresistance sabai tinono even if process yakadaro paine price inenge iripo inenge imwa ezinevesibidi company. So it is the duty of the accounting officer to have an evaluation in due diligence. Ikona kuti mafaizes are they relating to the market price. Paizvi zvinotanga zvichishayikwa bhozi it was not part of the statutory instrument with the procurement act. Akanga it was just a minute yakanga yacirculata a circulation from the reserve bank. Saka that circulation from the reserve bank does not override the state procurement act in this provision. Saka ndotanga paine nyaya hombe. Saka in terms of nyaya yecorruption, I think the government army reserve bank has got a step ahead to be proactive pakuona kuti mari dzehurumende dziri kushanda nezvinhu with due diligence and zviri kushandawo zvine mwero here ekutarisa kuti matenders aya anga achitarisa kupiwawo pane mapfaisi ari nani.
Vachivasa, muri kuwirirana nezviri kutaurwa here navadzikita?
Aiwa, hapana kajandi kuwirirana nacho pane zvavari kutaura nekuti ndofunga kuti pamwe havatwinzisa nyaya iripo. Nyaya yacho chaanezvayo ndekuti kupariamendi kwakasiita kukapuwa tenda iyoyo ndokuri kugununa vanhu kuti kana kuchitombova nesatsa iri kupulaidoo kupariamendi inogara pasi yobva yatenda yakadaro yekuti laptop inokwanisa kunzikwanzi iri kuita kana kuti 9,000 zvinoiti sei zvika izvozvozvo because dai kuri kwanzi tida kutaura zvavataura zvekuti kai pamwe maybe pane pane nyaya yekuti munhu aazoitawo tenda yekuti achitarisa kuti inflation kana kuti parizova zvingamake sense ka because zvapano kutaura kuti kai pa munhu angatengesa chingwa $1,000 chichingova chingwa chinongotozikana munhu wese kuti aiwa pane chimwe chatinacho hapana chingochingwa chinoita 1,000 vanoti pamwe maybe dai kuti kwanzi ne angati kwaichiita $4 $5 kuzana kumwe $0 bazinda chazodiwa one $4 manje zvizvizvizvi zvinhu zvinotonyadzisa kutaura impeti kuti uzvidzisena ndokundonyamunyadzisa kwazvo kuti aiwaa zvinhu zviri pachina kuti orit ngatimbosiya vari kuzvizvaivi vachindo vakaona nekuresevebank vakazoramba ko vakaapruva tenda yakadaro iyoyo vanhu vakadaro iyoyo zviri pachina kuda kuita uori ende tikatarisa kana kuti mukaonawo kuti picture yeofisi yevanhu vaya vaipuhwa mari yakadaro mamiriyoni wayo maviesinakati kusvika paofisi chikwangwani chavo chaichaicho chemungoti hapandipone musiyori haisi ofisi inodizerwa kuti institution yakada teparliament iyaida chinosiya mari yakadaro panhu vaita zvekuti patoilet
vadzikiti
ini tinotiriii vachivasa vari kutaura zvavo but vari kutaura on an emotional point. Right now hurumende yacho ndiyo yazopinda. It's not an outsider who has come and said this. Haasi vachingonoa vakataura nyaya iyi ndevagova matanga pachezvavo saka tinoziva kuti machecks and balances system because sure it has been happening for some time zvanga zvichiitika kuti matenders iwaya dzarwa zvisystem.
Peter, ichirongwa chedu vachivasa
zvaitika pazoradza kuti kupariamendi hakuna masystems zvakutaura mavhiriti hakuna masystems iwayo yaikwa kune masystems iwayo hatingawani tenda ichipuhwa vanhu ende vanhu ava kupuhwa tenda vachiva company which is very uncredible.
Avo vanga vari vamadoc Chivasa, mutauriri webato reNCA muhurukuro yavanga vachiita navagilbert Dzikiti iri nhengo yezanu PF ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuUnited Nations General Assembly kuNew York nasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations. Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vonyora tsamba mujere vachiti vari kushungurudzwa nezvematongerwo enyika. Tabata shika kumagumu echirongwa chedu chanasi inindini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.